Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingayo lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wemugovera zvita 29/2018 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vana chiremba vari kuramwa mabasa vanoti upenyu hwavari kukararama hwakaoma sezvo vachiti mari yavanotambiriswa nehurumende haisi kukwanisa kuchengeta mhuri dzavo. Dutu mpengo rinoparadza misha nezvikoro kuChipinge.
Takatanga tiri vashoma we were less than 100 but izvezvi zvitatove 500 people saka tine vanhu vakawanda vakapa ma testimonies kupera kwegore rino vamwe vatenga dzimota vamwe vatenga mastenzi saka vamwe vazhinji vakatosiya basa remudzimba ravaishanda nekuda kwokuti vane zano rokutsvaga mari kudarika dzavaishanda mudzimba
madzimai anobva kuZimbabwe oita urongwa hunovapararamo yakanaka
Yesterday of the year, that one is Pumana line of Chihuahua. Akatama Bora, Rainita, Murampane, Dinta, Top Gospora, Dinam, Pumana, Jovira, but basic defender of the year, Bangavan is Pumana, Naki Churu.
Veji Diki, Bowana Mibairo, Yokutamba, Nabush, Nonisamvura, Mumusha, Wekuazana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vanachiremba vari kuramwa mabasa vanoti upenyu hwavari kurarama hwakaoma sezvo vachiti mari yavanotambiriswa nehurumende haisi kukwanisa kuchengeta mhuri dzavo. Izvi zvinouya apo hurumende ichiti homwe yayo yakaboka zvekuti haikwanise kuwedzera vashandi vayo mari dzemihoro. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Panguva yana chiremba vadiki vari kuramwa mabasa vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro pamwe nekupiwa zvose zvinodiwa mukuita basa ravo. Vana chiremba ava vanoti basa ravo rave kushoresa kunyange hazvo basa reudhokotera raive basa rinoshamisira chaizvo. Mumwe wemadhokotera aya Vawalasi Hlambelo vanoti kushomeka kwemari dzavanotambira kwave kukonzera kuti vatadze kuraramisa mhuri dzavo.
So upenyu muZimbabwe watiomera isana chiremba sezvekuti mari yatiri kuwana isusu iri less than 100 US dollars endi mari shoma nene titarisa zviri kuitika munyika because zvinhu mazivano zvatokwira zvisingaiti titarisa parikatanga kutanga basa naizvezvi zvatosiyana mari yawaimbotengesa chinhu zvatotaimzwa nekafour kana kese so which means mari yedu yaifa ungewo yaonekwawo paonewo tichi iyenderane zviri kuitika so which means even chikafu chekutenga chaizvo chikutonetsa kuti mari iyoyo yatiri kuwana ikwanisa kutenga chikafu so isusu ana madokta tinofambisa shoko rekuti vanhu vawane chikafu chakakwana pese pese but isusu takutochishaya nekuda kwemari dzedu
Vahlambelo vanotiwo makare kare vanachiremba vaizivikanwa vachifamba nemotokari asi ivo vai kungoswero kweshana mafudze nevanhuwo zvavo vavanonozoonana navo kuzvipatara zvavanoti zvave kuvabvisa chimiro
even kana ndichida kuenda kubasa ndichitobva kunzvimbo iri kure kuti ndisvike kubasa ende ichitongokwirawo michovha iyi inongokwirwa nevamwe vachindawo kwavanoenda saka pese zvese zvinobva zvandikanganisa mashandiro andoita
izvi zvinotsinirwawo neumwe chiremba Muzvare Roslyn Makaza avo vanotiwo sachiremba vanenge vakatarisirwawo nemhuri yavo semunhu ane dzidzo yepamusoro yakatora makore akawanda achiita pamwe nebasa rine chiremera kuti vayambutsewo vari mumashure mavo mumhuri yavo pamwe nekuchengeta vabereki vavo asi muzvare makaza vanoti izva zvisikukwanisika sezvo vachiti mari yavari kutambira yakafanana nemutero wembwa.
Nyacho yakatiomera because andikwanisi kana kuplana kuti mangwana ndichange ndichiite sei. Unlike vamwe maprofessions wekuti vanogona kukiyakiya vanogona kuita sei, ini basa rangu rinodependa nekuva chiremba chete. Saka uchiremba hwacho hukapera, hapana chimwe chinokwanisa kundirarame nacho. And vanofanira kunzwisisa kuti atisi kuisa strike because tinoda mari but we are also protecting them.
Muzvare makaza vanoti dai hurumende yanzwa zvichemo zvavo yowedzerawo mari dzemihoro kuitira kuti chimiro chemadhokotera chidzokere pamakare kare.
Vabereki vedu chaivo vakwanise kuti vaende unorapwa kunze kwenyika or even kuti muno muprivate munhu aende unorapwa kuavenues for West End havakwanisi. Vanotorarama nepo parinyatwa parara hospital ndo mahospital edu. Saka zvikanzi machiremba yese hasipo pabasa manje. Ini ndikutorwadzirirwa vabereki vangu but this is a fight for the profession.
Kunyange hazvo hurumende ichiti homwe yayo yakaboka kuti iwedzere madhokotera aya mari dzemihoro, mutauriri weMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vanoti hurumende inofanira kutsvaga mumwe munhu anotsiva mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga achatungamirira nyaya yenhaurirano pakati pemadhokotera ari kuramwa mabasa aya nehurumende. Mashoko ava Mafume aya anouya apo vachiwenga vakatsvinyira vana chiremba vari kuramwa mabasa vachiti vachiri vana vechikoro izvo zvakashorwa nana chiremba ava. Vachiwenga vakambodzingana mukoti vairamwa mabasa mukutanga kwegore rino, izvo zvinonzi nava Mafume hazvikodzere kuti varambe vachitungamirira nhaurirano idzi.
Zvanga zvichifanirwa kuita ndezvekuti vataurirane nemadhokta vapuhwe mari dzavo, vapuhwe motokari dzekuti vaende kudzibasa, vapuhwe pokugara, vapuhwe zvekushandisa zvacho mishonga nemaglovhosi akasiyana siyana anodiwa ipapa apa. Havangashandi vasina chokubata.
Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rakashorawo mabatirwo ari kuitwa vana chiremba richiti gurukota rezveutano vaObedaya Moyo havasi kunyatsoziva basa ravo. Sangano iri rinoti havasi vana chiremba vadiki chete vari kuramwa mabasa sezvo vana chiremba vematunhu ose munyika vabatanawo mukuramwa mabasa. Chiremba anotambiriswa pamwedzi mazana matatu nemakumi maviri nemadhora mapfumbamwe asi iri mari yeRTGS. Asi vamoyo vanoti hurumende yakatarisirwa kuenderera mberi nenharurano idzi navana chiremba nemuvhuro kuti vaedze kutsvaga nzira dzekugadzirisa nhuna dzavana chiremba ava. Vamoyo vaudza Studio 7 kuti havana zvakawanda zvavangataura kudzamara musangano uyu waitwa. Nekune rumwe rutivi, vana chiremba vakuru vakapa hurumende kusvika panopera zuva ramangwana kuti hurumende igadzirise nhuna dzana chiremba vadiki kana kuti votangawo kuramwa mabasa sezvo vachiti havakwanisi kuita basa ravo nemazvo kana vana chiremba vadiki vasipo pabasa. Vana chiremba ava vave nemazuva makumi maviri nemasere vachiramwa mabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dutu mpengo rakaparadza dzimba dzakawanda nezvikoro nezuro kuChipinge South mudunhu reManicaland. Denga rechikoro cheVeneka Primary School rakaparadzwa nemhepo iyi iyo yakaparadzawo nzvimbo dzechecheche nechisumbanje. Mudzviti wedunhu diki rechipinge vaWilliam Mashava vati havasi kukwanisa kutaura pamusoro pedutu mupengo iri sezvo vasiri kuChipinge pari zvino, asi vati titaure nemutevedzeri wavo vachamunorwa Salani avo vativo havasati vanzwa kana paine munhu akakuvadzwa kana kufa. Vati vachataura mushure mekunge vasangana nevanhu vakawirwa nedambudziko iri. Tabata mumwe mugari wekuChipinge muzvare Cheryl Dobo kuti tinzwisise zvakaitika.
Nezuro kumapast 2 takaona kwakakurutadza kuti kuri kuya mhepo nekunobuda zuva uko. Saka mhepo iyi yakauya ichivhuvhuta zvakanyanyisa zvekuti imba yedu isusu four roomed house yakatorwa marata ese, trasi yese yakapwanywa pwanywa zvekuti hapana kana chakasara. Saka izvizvizvi itori imba yedu isusu inoda kutotanga futi panyuwano kuita roofing yachona.
Ko pachikoro apa pakakuvadzwa zvakadii?
pachikoro pavheneka ndasvika pamakuseni ndichinoona kuti zvakamira sei ndaona mablocks matatu akatorwa futi nemarata achona ese akapwanyirwa pasi then nepachikoro pavheneka secondary school marata acho zvakare mablocks maviri matatu zvakare apwanywa marata achona awisirwa pasi
pane vamambonzo akakuvadzwa here nemhepo iyi
apa ndizvino hapana vakakuvadzwa asi kuti dzimwe dzimba dzaitodonha chaiko nemudhuri wachona kuti marata zvese nemudhuri wachona kusvika chaiko kuwindo level imba ichidonhedzwa nemvura iyoyi yanezuro
pane vakuru vekuhurumende here vambosvika munharaunda yenyu kuzotarisa kuti zvakafamba sei
pari zvino handina wandati ndaona kana kunzwa kuti pane ambosvika
saka moita sei imba zvayakapunzwa
izvezvi zvitinyatsoona kuti zvi zvacho zvakatiwo meekonomi yacho nezvamaira yakaita tatitombotsvaga kuti tinoona kuti marata acho ari kuita mari tikatombosvika kwaindichadzi tikaona ari pa$63 saka kutomboona kuti tichazvibatanidza sei kuiro seimba yacho
asi mimamboendesa here shoko kuna DA kana kuti vakuru vehurumende vari munharaunda menyu
aiwa
kose musina kuvataurira
vatangomuka kuseni munhu umwe noumwe watongomuka achitobatana nemarata kubvisa nekubuditsa zvinhu mumba zvakanayiwa nemvura kutongozviisa pazuva kwezvine zvidzimba hazina marata munhu anotongoonawo kuti opinda pai kana paine ane hama iri pedo ine imba yakasarawo munhu otongopindawo imomo
avo vange vari mumwe wevakaparadzirwa musha nemhepo nezuro kuchipinge south muzvare Sheryl Dzobo vachitaura vari parunhare vari kuchipinge kwekare
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8pm nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika na5pm musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization rinoti kuratidzira kune mirishonga inosisa muDemocratic Republic of Congo kuri kuvhiringa kurwiswa kwechirwere cheEbola mudunhu reNorth Kivu. Mirishonga iyi yakatanga nemusi wechina zvichitevera kumbomiswa kwesarudzo mudunhu iri izvo zvakashatirisa vagari vemudunhu iri. Makaterera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini tanonoka wande. Madzimai anobva kuZimbabwe ari kushanda nekugara muBotswana anoti akaumba sangano ravo rinonzi Zimbabwe Business Women in Botswana.
Chinangwa chesangano iri ndecho kupangana mazano munyaya dzeupfumi kuitira kuti madzimai aya akwanise kuriritira mhuri dzavo. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Madzimai aya anoti donzo ravo nderekukurudzira semadzimai anhasi kuti vashande nesimba kuitira kuti upenyu hwavo huchinje mukuita zviri nani. Muzvare Priti Ganyani avo vakaronga pfungwa yekuunganidza madzimai aya vanoti vanowirirana nemashoko anoti gona reupfumi dikita, izvo zvakapa kuti vazvipire kuita chero chinovapa kurarama kwakanaka.
Ndakauya nezano iri nekuda kwokuti taiona kuti mabasa aishanda vanhu emuzimba anga asina mari dzaivakwanira kuti vakwanise kuchengeta mhuri kuZimbabwe. Saka takaona kuti tikatengesa kune mari, nyango ukatengesa masweets chaiwo murod, kupera kwezuva unogona kunge uine 20 pula oroso, pane kuti ugarire mari yekunge uri musikana webasa kumwedzi wese kusvika pakupera, paunenge uine mhuri kuZimbabwe mari dzacho hadzikwani.
Muzvare Ganyani vanoti nhengo zhinji dzesangano ravo vanhu vaishanda mudzimba dzevanhu asi vakaona kuti hazvina pundutso mukusimudzira upenyu hwavo.
Takatanga tiri vashoma, we were less than 100, but izvezvi zvitatove 500 people. Saka tine vanhu vakawanda vakapa matestimonies kupera kwegore rino, vamwe vatenga dzimota, vamwe vatenga mastenzi. Saka vamwe vazhinji vakatosiya basa remudzimba ravaishanda nekuda kwokuti vane zano rokutsvaga mari kudarika dzavaishanda mudzimba.
Imweo nengo ya sangano ili amairita wili, avo vane makore makumi matatu ne matatu, vano tisangano ravo raka wabatsira kuti vakwanise kutenga mota yavo, uye kutengera vabereki ne ama ni chikafu uche kuzapa Krismusi.
Kupera kwa gore kudaika na washia na marie, wamwa mtu kwanza kunotenga zimota, wamwa gore rine wamwa wakatu tenga matraki, ekutuwa kwanza kunotanga nao business, rekuta kura wano zhinu. Vamwe wano kwanza kutoenda wako mushaunita maprojects hawa, wamwe wano kwanza kunotenga mastenzi. Kusia vati seizu zviari December waenda kumushaunu siwa kwanza kutenga mastenzi hawa. Ekuti gwarari nuwe ya wakakandra na futi zimarizi, muna wano kwanza kunotanga kutosumuza stendi yake kutowaka.
Imoni nengo ya sangano iri ama Hedwig Majoni, vano tiwo sangano iri rakava muta muhope shukuru mnyadze kusagarira mawoko.
Ezi nunda kwanza kuzia kuti ndino kwanza kuwa na chakati kwa kati, ndino kwanza kushitengesa kwa kati. Zvinhu zvakaasva ndakanga ndisingazviziye, ndakanga ndisingazive zvinhu zvakawanda zvekuti ndinokwanisa kutora zvinhu kuZimbabwe ndichitengesa muno. Ndakanga ndakangogara ndingorowo munhu aingotengesa huku dzake muno muchingoona kunge zvese zvakanga zvichindifambira. But then zvinozvi ndakutoziva kuti ndinokwanisa kuenda kusouth kunohodhawo zvinhu ndichitengesa umo muno mukuchitengesera Matswana. Ndinokwanisa kunotora zvekuZimbabwe zvacho ndichitengeserawo maZimbabwe vasingakwanisi kuenda kumusha pese pese asi vachida zvinhu zvekuZimbabwe.
Vanoti vava kuziva kunomira mumutsetso wekubhanga nokuda kwesangano iri, iro vanoshandisa mukuchengeta mari yavanozogovana mukupera kwegore. Kunyange hazvo zvinhu zviri kuvafambira, amai Majoni vanoti vanosanganawo nematambudziko ekutengesa zvizere zvimwe zvinhu zvavanogadzira.
Like ini zvandinotora, inini zvandotengesa ndinotora kubva kuZimbabwe. Saka you find kuti zvinhu izvozvo zvinogona kunge zvakunzi kuboda hazvichabvumidzwi. Saka unenge wakuita dzimwe wei dzekuti zviuye, but zvinenge zvaabit expensive kuti zvisvike kunoku.
Nokubudirira kuri kuita chirongwa chesangano ravo, madzimai aya anoti vanoona ramangwana ravo rakajeka, vachiti chinangwa chavo ndechekuita mabhizinesi ane mukurumbira nekupindana kwenguva. Ndakamirira Studio 7 muGaborone muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Kwa zvino tochienda kuchirongwa chatinopiwa na Jonga Kandemiri.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekushanyirwa kwevasungwa vari mumajeri akasiyana siyana kwakaitika muzororo reKisimusi, uye kuri kutarisirwawo kuti kuchaitika zvakare muzororo regoredzva, tichitarisa kuti zvinorevei uye zvinobatsira zvakadii vasungwa. Muhurukuro yedu tinatachi garo wesangano rinobatsira vasungwa rezakuro va Edson Chiota. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vachota.
Tinotenda zvikuru makadii.
Aiwa tiri wapenyu tichitendawo kuti takakwanisa kuchengetwa munguva ino yekisimusi nekutarisirawo kuti mugoredzva tichachengetwa tichipinda muna 2019.
Ndosi ndaramwe ari zvazvinoita nekuti ndiwo anotipa upenyu.
Vachota, tati tinzwe nematambirwa akaitwa zoro rekisimusi nevasungwa vari kumajera akasiyana siyana. Tinonzwa kuti gore rino zvinhu zvinenge zvakati siyanei nemamwe makore. Vasungwa vakakwanisa kunge vachishanyirwa nehama neshamwari vakawanda vachiwanawo nguva yekuwana mapresidents kana zvipo ivo vachisunungukawo kunge vachipawo zvipo zvavari kugadzira mumajeri. Mungatidzwa kuti zvakamira sei?
Kumajeri kwakaita chirongwa sekuti vanhu vanofanirwa kusununguka vachishanyirana. Vakatanga kujeri vachitanga iri prison festival. Zvakapa vanhu mukana wekuti jeri rirambe richifunga kuti vanhu ava vari mujeri nekuda kwekuti vaparira mhaka dzavo kucommunity. Chinokwanisa chete kuti vaite zvirinani kunge vachikwanisa kusangana necommunity yacho vachizvipa kucommunity kuti takatadza. Takakanganisa nekuti chinhu chaunotanga kukanganisira haisi community yese asi unotanga kukanganisira mhuri yaugere nayo. Saka ndo zvakapa mukana wekuti vanhu vave vanozvinzwisisa nekuda kweprison open day.
Asi munoona zvichitendeutsa vasungwa here izvi vachota?
Tiri kutaura nenhau yepfungwa dzemunhu. Havasi vose vanoti vabuda vodzorerwa kujeri. Vamwe vacho havatozombodzokera chose. Mumwe akangoenda kamuchete haana kuzombodzokera zvakare. Asi kune vanhu vaive vanenge vaine mweya wehusimbe wekusada kuzvishandira. Saka nazvinopa vanhu mukana wakanaka wekuti vave vanozvigadzirisa vave kavadzokere zvakare kumajeri.
Kune vamwe vasungwa vachota vanenge vasina kuzowana mukana wekushanyirwa nehama neshamwari. Zvino vasiyawo papi zvachionawo vamwe vagere navo vachishanyirwa vachigirwa zvipo zvakasiyana siyana.
Idambudziko rinowanikwa pese kana muchipatara chaimo kuti munhu anotadza kuwana munhu anouya kuzomuona. Vazhinji vavo nekuda kwekuti vanenge vaine shamwari dzinenge dzirimo mumajeri nekuti pavanoenda kujeri vanotoswetawo shamwari. Saka napanoshanyirwawo shamwari yake naiyewo anotodedza shamwari yake kuti ashamwari ndachanyirwawo neshamwari nehama dzangu idzi. Ona ndiva nasekuru wangu ndo vazukuru ndo vana ndo vanani. Kana paine mukana wekuti iye arayirewo kuti endai munotaurirawo hama dzangu kuti ndiri kuno dzakuenda kuti unoda here kubatana nehama dzako. Asi dzidziso iriko kumajeri ndeyekuti batanai nevamakasiya kumamisha, batanai nehama dzenyu kuita kuti zviwanike zvichibatsira. Zvinomubatsirawo iye kuti ave anovandudza pfungwa dzake kuti kana ndakatadzira vamwe hama dzangu dzisingakwanise kuuya kuzondiona ndodii kuti ndisvike padhuze nehama dzangu dzikwanise kundiregerera dzikwanise kuve neni pamwe chete. Dzimwe hama dzinotadza kuuya nekuti akasungwa anogara kuBuruwayo asi jeri raari kupikira nderekumarondera, nderekwamutoko kana kumasvingo kuchireva saidi kusingakwanisi kutya hama dzake. Kuda ndo zvimwe zvinengange zvichiitika asi mukana wecommunication uri kucreatwa nguva nenguva zuva nezuva uchikudziridzwa kujeri kuti communication ngaive iri padhuze nepadhuze nehama dzake.
Aiwa, tinotenda zvikuru vachota nekuona nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu.
Tinotenda zvedu.
Manga makateerera kuna vaEdison Chiota vanovesa chigaro wesangano rinobatsira vasungwa rezakuro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Makaterera kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Kwanga kusingadaidzwe anonzwa nhasi kukuwadzana uko shasha dzenhabvu yevechidiki muchikwata cheWarila Academy dzanga dzichipiwa mubayiro. Rachel To weStudio 7 ataura na team manager we Warila Academy wa Itai Blessing Water pamsoro pemi bairo ya wapa wakumana vechigiki ava.
Hapa mba zakanaka cha hizu. Tawani zora kanaka cha hizu. Tawana basically of the year ya tu wanishikuma na line of chuhai. Akatama bora rainisa mbura mpana hii. Nita tu gosura jina mkuma na ijofira. Pa basic defender of the year panga kwa inishikuma na chino jinashe churu.
Jinashe churu yaani makore mangani?
Jinashe churu yaani trophy.
Tochi enda pana best midfielder ndiyani atora mbayro hapa.
Anonji Blessing Chikwariro.
Ani makore umangani Blessing Chikwariro?
Ani 18 years.
Tulukono uti mangamine nzimbo ya most disciplined player kana uti mchambi akazibata mugorera 2018 ndiani.
Ok, mchambi akazibata mgorera 2018 anonji Dai Jameson.
Ani makore mangani mutambi uyu?
Ani 11 years.
Ko mutambi akatamba zokutamba zviye zvokuti akatamba zvinonwisa mvura kudarika vamwe vese. Ndiani atora mubairo iwoyu?
Mutambi akatamba zvinonwisa mvura anonzi Lionel Chiwai.
Ane makore mangani Lionel Chiwai?
Lionel ane 12 years.
Pane vamwe here vatambi vamungade kutaura vawana mubairo?
Tine mutambi awana mubairo we mudiki diki pane vese pazera anonzi Pochin Mujei. Ani 8 years.
Saka ndombairo kupedzisira here wa Water?
Ni the most improved player. Mutambi akashanda nesimba chaizvo nekuti tichangobva zvedu kutanga takatanga academy yedu muna February. Ende kubva ipapo muna February kusvika izvezvi ari kuoneka kuti ari kuchinja chaizvo. Ari kushanda nesimba.
Tingadiwo kuziva kuti izvo vakunda vamwe vavo ava vanowanei kana kuti munovapei?
Takati tovapa macertificates anoratidza kukunda kwavanenge vaita. Uye mamenduri.
Chirongwa chenyu ichi chinofarirwa zvakadii munzvimbo yamunogara?
Chirongwa chinofarirwa zvikuru nekuti iko zvino road ingori Warila. Vanenge vachito vari kuchifarira chaizvo. Kana vabereki chaivo vari kusapota chaizvo.
Ndiani akatanga pfungwa yekuti kuve nechirongwa chevana vechidiki ava kunge vachidzidzira zvenhabvu?
Ndini.
Mungatiudze kuti pfungwa yakatanga sei?
Pfungwa yacho yakatanga pakuti inini ndakakura ndiri munhu aitamba bhora. Saka ndakazokwara ndakaita injari zvangu zvekuti ndakanisa chakwanisi kukontinua kutamba bhora. Saka pashoni yebhora ndiyakandituma kuti nditange futi kugadzira akademi yangu yebhora.
Vateereri vangade kuziva kuti maitambira chikwata chipi musati makwara?
Inini ndaitambira inonzi Mutare Stars iri kwaMutare.
Pane mashoko here amungade kuti muzivisewo veruzhinji vakateerera Studio 7 panguva ino?
Mashoko andinongoda kuzivisa veruzhinji ndekuti kune vanoda kutipa rubatsiro, tikuda rubatsiro rwakanyanya chaizvo especially pa training equipment kunyange majezis acho atinge tichitambisa magames uyezve transport kuenda kumagames maway games panenge paine kachallenge akandingoti kune vese vakateerera ka tikukumbira rubatsiro.
Avo vanga vari manaja weWarila Academy vaItai Blessing Water vachitaura vari parunhare kukuwadzana na Ray Joto weStudio 7.
Matileza shuwa waleza iwe. Matileza kani matileza. Matileza chukwari waleza iwe. Matileza kani matileza. Matileza shuwa waleza iwe. Matileza kani matileza. Matileza chukwari waleza iwe.
Nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanachiremba vari kuramba mabasa vanoti upenyu hwavari kurarama hwakaoma sezvo vachiti mari yavanotambiriswa nehurumende haisi kukwanisa kuchengeta mhuri dzavo. Dutu mupengo rinoparadza misha nezvikoro kuChipinge. Madzimai anobva kuZimbabwe oita urongwa hunopa raramo yakanaka.
vechidiki vapiwa mibairo yekutamba nhabvu zvinonwisa mvura mumusha wekuwadzana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ichiti morara zvakanaka.